Ndini, ndini marvelous mhlanganya huye ndichiti hey no misoro yena udzedu dzanasi chishanu kubvumbi 1 2016. Mapurisa obvumburudza MDCT pamusoro peurongwa hwebato iri hwekuratidzira mwedzi uno. Sangano ravana chipanga mazano reZimbabwe Democracy Institute rinoti Zano PF yaita zinyekenyeke nepamusana pemakakatanwa ari mubato iri. Chirwere chetyphoid chonetsa munyika. Mwaka wemutambo wePremier Soccer League wotanga muchure memwedzi mishanu yekuzorora kwezvikwata zvenhabvu. Muchirongwa cheLife Talk tiri kutarisa dambudziko rakatarisana nevarwere zvichitevera danho rakatorwa nezvipatara zvemupilo neHarare rekusatambira varwere vatsva. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti +1 465 0318. Namba dzedu zvakare +1 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 pm pamasaisai anoti 909 am ne 4930 kilohertz pa shortwave. Munokwanisazve kutiwana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.